Senzira yekudzivirira kuparara kwedenda rarura pasi rose iri, mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakati vadzidzisi vose vakafanira kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Izvi zvinotevera kukwira kwouwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 muzvikoro nekuda kwekuungana kwevanhu vakawanda, uye zvinonzi nyika iyi yarasikirwa nevadzidzisi vangasvika 150 nekuda kwedenda iri. Vachigamuchira zviuru 200 enhomba yeSinovac yakatengwa nenyika iyi kuChina nhasi mangwanani, vamasisi vati nyika yavo ichaita zvese zvainogona mukuchengetedza upenyu hwevadzidzisi.
Isu ndima yedu taisakura taizunza nekutenga nhomba dzakaiwa vadzidzisi. Chatiri kuda kudzivirira upenyu hwevadzidzisi pamwe nevana.
Amai Margaret Masango, avo vanodzidzisa pachikoro cheTabita Primary School icho chiri muguta reFrancistown muBotswana, vanoti vanogamuchira urongwa uhu nemaoko maviri sezvo uchibvisa upenyu hwavo munjodzi.
Ndinoona ari mashoko akanaka, nekuti isu tinosangana nevana vanobva kudzimba dzakasiyana-siyana, uye vachisangana nevanhu vakasiyana-siyana. Saka machanzisi aripo ekuti health yedu inenge iri parisi. Saka ndinoona zvakanaka.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa zvidzidzo zvemabhizinesi pachikoro cheButare Private School muguta reGaborone vaPascal Makamure vaudzwa Studio 7 parunare kuti urongwa uhu huchaderedza zvakanyanya uwandu hwevadzidzisi vari kubatwa nekuurayiwa neCOVID-19.
Social distance kana vana vakawanda chaizvo inotinetsei, inonetsa. Ndiri kuona kuti urongwa uhu hungatibatsira kunyanya isu varayiridzi, especially isu vanobva kunze, tikavatinopihwa atenjeni yokuti tibayiwe against COVID. Tinenge tichipihwa safety yakatosimba.
Mazvikokota wedzidzo uye vari chipanga mazano pachikoro chakazvimirira cheSt Kizeto Secondary School vaThompson Murombedzi vanoti dai hurumende yakatanga nevarayiridzi mukubaya nhomba yeCOVID-19.
Panonetsa manje kuti ndinyatsokunzwisisa kuti vachizobaya here, ndo panonetsa pacho, nekuti izvozvo zvakauya asi hapana tambonzwa kuti apazomboenda kukiyo kuti vandobayawo. Tatogara tanonoka kudhara nokuti vazhinji vavatobatwa nacho chirwere chacho.
Nyanzvi munyadza utano hweruzhinji muzvare Christabel Ncube vanoti kuchengetedzwa kwomukaha pakati pemudzidzisi nemudzidzisi zvinodiwa mukurwisana nedenda iri kunonetsa, vachiti kubayiwa kuvadzidzisi pamwe nevadzidzi nhomba ndiko chete kungabatsira.
Kuchengetedzeka kwesocial distance pane vana wechikoro nanaticha kunonetsa, nekuti sometimes unogona kusikira paine vana usinganyasi kunzwisisa. Saka panoda kana ticha echisedezana padhuze nawo. Saka zvakadaro zvinotoda kuti maticha nevana wavaccinate.
Botswana ine vanhu zviuru 91 chete vakabatwa neCOVID-19, kwotiwo chiuru chimwe chete chine 95 vaurayiwa nedenda iri, uye vana mazvikokota vezveutano vanoti uwandu uhu hungangowedzera. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.